MDCT inonzi yatora zvigaro 10 nezvipfumbamwe ku MDC inotungamirwa navavo Shimencube iyo yakange yagoverwa zvigaro 32 Transform Zimbabwe iyo yange ine zvigaro 10 nezvipfumbamwe yatorerwa zvigaro 10 uku People's Democratic Party ichinzi yatorerwawo zvigaro mumatunhu anoti Masvingo neMatabeleland South. Vataura neStudio 7 avatiwo MDCT inotiri kutora zvigaro zvose zvemakanzura Senate neproportional representation izvo mumapato ari muAlliance ari kuti yakanyengedzwa paakanyorerana zvibvumirano zvezvigaro. Nyaya iyi yakatsviriridza nezuro ose pamuzinda weMDCT muHarare, apo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaitarisirwa kuuya kuzogadzirisa dambudziko rapinda mumba iri, asi havana kuita izvi. Vachitaura nezuro Manheru mushure mokunge vatadza kusangana navaChamisa, mutauri weMDC Alliance Professor Walsh Mencube vakabvuma kuti hapana mufaro mumapato ese, asi vakati Alliance ichaendesa nomination court pazvinzvimbo zvese zvinokwikwidzwa.
With and without disagreement, we are still going to file our papers for the candidates at all levels.
Kuwirirana kana kusawirirana, tiri kuenda kunomination court nevacha mirira Alliance pazvigaro zvese. Inoziva vachatadza kupinda vachatsamwa, asi vachabudirira vachafara. Ndomamiri akaita zvinhu. Hatingambotadza kuenda kunomination nekuda kwekusawirirana kuripo parizvino.
Vamwe vakati dambudziko raitika nderekuti mapato haana kutevedza chibvumirano chavakasainirana, zvaita kuti vatange kutaurirana patsva uye kuti vamwe vaone sekuti vanogona kukunda musarudzo vari vega vasina mubatanidzwa wemapato. Asi vanoona nezvekudyidzana nezek muMDCT vaJameson Timber vakati mapato ese ari muAlliance achapinda musarudzo sebato rimwe chete, uye vakuru vakuru veAlliance ndivo vachadoma vanhu vanomirira matunhu akasiyana-siyana.
Mapati ose ari mubata imomo vari kuenda kusarudzo iyi seMDC Alliance. Saka nyaya yekuti kandidheti inozomira apa neisazomira apa ndeipi zvinoonekwa izvo nemaAlliance partners iyo, kuti kandidheti yakasimba kuti imirire Alliance ndeipi.
Vamwe vati chivimbo chavo ndechekuti hapana bato richanyoresa nhengo dzaro dzisiri muAlliance, uye vakati kunyange izvi zvikaitika tariro yavo ndeyekuti vanhu vabatane zvakare panopera nomination court kuti vakwanise kukunda musarudzo. Vati vaimbo vemutungamiriri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vakatanga mubatanidzwa uyu zvakanaka chose mushure mokuona kuti zvainetsa kuti bato rimwe chete rikunde SANUPF musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.